Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato vari kukurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadandemutande revanhu vari kurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwamurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi, icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuward 4 kwamurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri Muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna Muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwamurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova ana mbuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwamurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Makamhanara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayacho nga inyats kufere fetwa se zvinotarwa ne constitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mubumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina, ndosaka ZANU PF yakutya yakufamba chirovana mbuyana nasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isu tinoziya kuti navachamisa tinoku.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare. Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibvane kuofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazasvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku, vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe, ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vacho vari kuti ayo hatinyaubvumirana report iyoyo, vari kuti paripoti iyoyo ndeyachairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira nekupoti havana kuwirana nayo. Saka vari kuti yaisafanira kuendeswa na president, yaisafanira kuendeswa futi kuparlament.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguro. At the end of day yacho iyoyo ndopatakati hatokupai nguva yakadano, mitamba yacho yakaenda muguro Saturday.
Asika muzvinafundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishen ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyi. Pamutemo kana kuti nchii chabva kukomishen kunoku kana kuKenya, munofanira kunge magara pasi moita meeting, mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo, nechisimbo chinekomishen achiita chairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakutiti vese mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana, ndozvinonzi aiwa ndozvaka nekomishen. Saka vanotifanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana. VekuKenya nditsanangure, vekuKenya nyayanga iri kukenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedza mavhoti yavo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anidaidzira nechairperson. Komisheni yaisafanira kuzoitenderwa nemavhoti because mavhoti anenge atongobuda akasezvo kuerengwa kwaanenge akaita. Saka chairperson wekukenya yayo chaiyo ndozvabuda musarudzo, zimirai ndotinodaidzira mavhoti aya, vamwe vachivoramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo chaiwa inini commission ya risi basa renyo kumigare ni kuhirena zimafoja aone kama ngani.
Asi imise gweta muno bvumidzwa yenyu kumirira munhu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi. Vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wavamunangagwa. Hazvisi zvematongerwo enyika here zvivamadhuku, ndezvemutemo here?
Ndezvemutemo. Kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi nekuva ndezvemutemo, inini handitarisi kuti munhu anobva kupi, ane kala ipi, ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura. Ndiitsvagawo gweta vamadhindida kuti mundimirire, nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vamadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupuraitogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yevheki inoyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161. Saka kuti vheki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zviri imomo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday takaita meeting, nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here. Ichi nyangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti president vanotedla constitution any document kana ripoti inobva kuvheki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa document tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndo zvatiri kutoita, takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo imwe yakanyorerwa kuna speaker of parliament. Izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nokuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president, yabva kupresident yoenda kuparlamendi, parlamendi yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president, president ozoisa muvheki, vheki yozopa president vogazetini. Iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pani patinofanira kumirira. But pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvefungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupuraitogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe nerimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe chizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaita akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana ku29. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yavanotaura. Saka tatambosvapa kubatabata kuti wakazvivandira sei. kumbere mtima na kutedwa na ndo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei bato renyu rukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha.
Vamwanzira vachitora power achita president weMDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC. Nekuti ZEC already pajilimitike ndipoti yakatoita yakadzisa 35 maconstituencies muma urban areas anandiwo mastrongholds nemuma 3 urban areas anandiwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 Zanu PF ni 36. Saka tena tana paeta kutuna nauri rano. Ndino wana hangu kutu wapana HDK wani wamu wanopaparika. Wanji tini redi kwenda kuma election. Amunga enje kuya election yaka wuna kudara.
Avo vangavari va Lloyd Damba vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC va Douglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparlamenti takamirira musangano wedu ndezvekuti izvozvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yeripoti watarisa zvakasimba tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparlamenti. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei nekomiti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge?
Nemukaro mukoma blessing makabini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinet mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi matraditional food aka ndeyatinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubatsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo
sei izvozvo zvakakosha
yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inokaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema zvatinoti oxygen kunderevazve kuti zvipuka zvatinoma zvichibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobetsera inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda zviite zvakanaka hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvidhonyo zvotibetsera kuti tione chikafu chinotiraramisa senyika toenda kuvashanyi mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinozviwana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semabhufalo
saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita
tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango tichipa muenzaniso wezimbabwe parks vane munzwisisiro yavanoita zvemasango saka isi tinovakoka kuti vasangane nevechidiki wevadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti hunoda kuti vehurumende vavepo
asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya mungati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza
ichocho ichokwadi mukoma blessing dambudziko riri kusanganisa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatombonzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatidzwa ndingangoti nekuda kwekushaika pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapishi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana forest commission nana ema kuramba tichiti no vanhu vari kumareseva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukliya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto saka tiri kuramba tichikurudzira kuti beno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nekuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukoma blessing
uyo anga ari mukomana wechidiki knowledge vingi anoshanda nesangano rezimbabwe youth biodiversity network achitaura ari parunare muharare vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba
rangu. Manera kanaka vatereri, ini ndiri tanona kawande, ndi chikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine kwesheni make kuti zvakambonyanya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azorerutse pamhosva. Ndo saka nichiona pakaiswa mawedzi ekunzi Jesu akatifira. Saka ndakati munyatsotaura kuti zvakambonyatso kufamba sei kuti ticha akafoira metsi pafomu 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuministry of education unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi? Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari? Nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostos vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo wakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwewo enda kuNinivha. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa, kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinivha, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehove Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndasangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vachinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Ngavatipewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonoka wande, makadiko vatanonoka wande. Ndiri mubvunzo panyaya yezvitendero apa. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita, semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa. Ndipo pano mubvunzo wangu, semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa, saka shoko raMwari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Vangu tiko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwezi maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa. Ndiyo mubvunzo wangu wandava kukumbira kubvunza iwoyo, kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ngesonto mhla ka 80 zibandlela 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, the ZANU-PF does not tolerate any form of violence.
Ibandla leZANU-PF liphika ukuba amalunga alo athayeka buhlungu awe Citizens Coalition for Change.
Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile.
Kulasuku zavota eZimbabwe lonyaka othi alukhondanga ugwalo lwe-preliminary delimitation report oluhlolisiswa lidale lepalamende. Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo.
Ozavota kukhetho oluzayo umnumzana Tondelayo Chidawa usecele idale lepalamende ukuba lihlolisise indlela okwalotshwa ngayo ugwalo olujulileyo oluveza ukudwetshwa okutsha kwemingcele yezigaba zokuvota ama-constituencies lama-wards. Uchidawa omelwe ngusikhuthamfundo Love Momaduku uthi kukhanya ngani ugwalo lolu lwalotshwa ngunkosikazi Priscilla Chigumba lo msekeli wakhe athi amakhomishini wonke aweZimbabwe Electoral Commission. Uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba ipalamende ingehluleka ukulungisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wanika ugwalo lolu abedale lepalamende ngeviki ephelileyo elandela isisekelo sombuso welizwe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChigumba labanye bakhe akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lepalamende esanda kubunjwa ehlolisisa ugwalo lolu.
Angingeke ngakhomenta ngezinto ekuziku-social media. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile. Ngiyakholwa ke leso sikhathi isikhathi lapho esingakhomenta khona, okwakhathi esingabe lokhu ngikhomenta ngamanga ngezinto ezingekhoyo ezingabambekiyo ezingela umuntu othi hayi for sure lincwadi ngiyitholile.
Ye, siyakuzwa kakhulu ubaba Sibanda. Kuyini okumele likwenze kuyiwa phambili xa sikhangela ke ukuhlolisisa ugwalo lolu ule delimitation?
Sikhangelele ukuthi siza kuba lo muntu oyingcitshi kweze delimitation ukuthi abuye abe nguye ozasincedisa ke ukuzwisisa ireport leyi, bese suka khonapho bese sikhamba siya phambili. Sikhangelele ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu umsebenzi wethu siyabe sesiwuqedile, siyabe sesidinga kuphela ukuthi ke sihambe siyefaka ireport leyo phambi kwe-parliament ukuze i-parliament ke layo icazeke.
Akutsho ke ukuthi selihambisile ke konke lokhu kuyathiwani njengoba siyakwazi ukuthi kumele kubiselwe edale lephalamende?
Ye, ngolwesihlanu into esiyabe siyenza Dube yi-tabling kuphela. Kuyafika nje sesithi hayi nansi i-report yenu madoda, nansi i-report yenu phaliyamende kuphela nje yikho esiyabe sesiyakuhlanganela, siyabe siyakuhlanganela ngolwesihlanu. Kusuka khonapho-ke iphaliyamende ihlangene isinethi le-National Assembly izafuze ihlangane njalo mhla ka 17 lomhla ka 18 lapho eziya kuya debate ke i-report eyavivile ku ad hoc. Ingaphela ke leyo ku debate yama ye-report evele ku ad hoc sokufuza ukuthi njengoba umthetho usitsho i-report ye-parliament ke yiyo esihamba sisiya kumongameli welizwe ukuthi ayibisele kuzeke.
Baba Sibanda, kuqhatheke kanganani ukuthi likwenze konke lokho?
Dube, kuqhakathekile ukuthi iprocess leyi esikhuluma ngayo yenzakale. Okwakuqala ukuqhakatheka kwayo ikuthi ilikho okuchiwa ngumthetho wethu omkhulu iconstitution yeZimbabwe. So kasila lutho esingalwenza ngaphandle kokubana sikulandelele khonoko okuthiwa iconstitution yethu. Kodwa okwesibili kuqhakathekile ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi anti siyakwazi ukuthi vele iParliament yona yiyo elomlando wokuthi noma yikuyini okwenziwe nguhulumende kumbe zingatsha zikahulumende iParliament ke kufuze ukucubungula kwinto lokho ikubona ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo yini, kuyahlonipha amalungelo yini abantu, akuphambanisi yini ukubuswa kuhle kwelizwe. IParliament ke yiyo elomlando wokwenza khona lokho. So ke yikho kuqhakathekile ukuthi into le iyenzakale and njalo yikho isenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-committee ehlolisisa ugwalo olutsha oluveza imingcele yokuvota eZimbabwe. Sixoxe laye eseHarare. Abakukomiti le bahlangene okwakuqala namhla eHarare. Ibandla leZANU-PF liyakuphika ukuba amalunga alo atshaye kabuhlungu ayebandla leCitizens Coalition for Change emulewa ngempela veki. Umnumzana Tafaza Mugwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla elibusayo uthi kubi okwenziwe ngabaphume kuma-videos abhodabhoda emphakathini enkundleni zokuxhumana atshengisa abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo etshaya ngemiqwayi langenswazi abe-CCC abagoqela asebekhulile. Abayisikhombisa abatshaywe kusehlakalo lesi sebesesibhedlela. Umnumzana Nelson Jamisa okhokhela ibandla le-CCC uthi isehlakalo lesi siveza ukuba ibandla elibusayo likhuthaza ubudlwangudlwangu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Wethule lokhu enkundleni zokuxhumana e-Facebook le-Twitter. Kodwa uMgwadi uthi lokhu ngabe kwenziwe ngamalunga amabandla aphikisayo athi ele ZANU-PF.
We have been alerted to violent and horrible video scenes circulating allegedly from Rewa communities where violence was targeted at some villagers. This should be condemned by every sober human being created in the image of God. And all our eyes now are on the next steps that the Zimbabwe Republic Police is going to take to deal with this matter. We condemn this conduct unreservedly. The culprits should be brought to justice. However, what we find irresponsible is when desperate, clueless political apostates start to drive and wage misleading narratives that the perpetrators should be referred to as ZANU-PF supporters. This is needless and regrettably below bar. Clearly, there is nothing in the statements uttered or visuals shown in the circulating videos which identify these culprits as ZANU-PF supporters.
Kumele amapolisa abophe abantu laba ngoba bephula umthetho welizwe. Asivumelani lakho ngitsho la kancane lokhu. Kodwa kusimangalisayo ukuthi sokulabanye abantu asebekhuluma kubi ngakhonokho, ikakhulu laba abaphikisayo abathi bonke abantu laba ngabantu bebandla leZANU-PF.
Observedly, what might be true is that the perpetrators, let's assume, could be anyone against the CCC supporters. Remember, the CCC, MDCT, and MDC Alliance harvest battles, which were similarly blamed on ZANU-PF, despite that it was known to be their internal strife. Remember, to this day, they still haven't taken responsibility over attempts to burn each other at Tsvangirai's funeral, and they say it was ZANU-PF, yet it was their own succession battles at play.
Siyakwazi ukuthi amalunga e-MTC akahalwa ngesikhathi kubhubha uTsvangirai, njalo khanya azani ukuqhubekela phambili ukulwa kwabo. Bangaba yibo abakwenza konke lokhu. Asazi khonapho-ke, kodwa-ke bangaphonga ukuhamba bekhuluma into abangayaziyo.
Let us advise our fellow politicians to desist from fronting politics at crime scenes, no matter the temptation to grab headlines or attention. Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, ZANU-PF does not tolerate any form of violence or this barbaric conduct whatsoever. Our philosophy of mobilization is simple, but of course powerful. And that has become a national chorus. President Mnangagwa has clearly and unequivocally set the record clear on peaceful mobilization and violence-free elections. Whoever commits acts of violence in the name of the party shall carry his or her own cross and account. Let the police do what they know best, investigations.
Umnumzana Tafaza Mokwati ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Sixoxe njalo lomnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sithume ke itimu ke eMurewa eMashonaland East Province ukubana ke sikhangele ke udaba ke lodlakelo lwenzakeleyo lokutshaya kwamasapota kethu ke ngabantu beZANU-PF esesikuthole kubana ke okwamanje ke sesihambise ke abalandeli bethu ke esibhedlela ukuba ke bethole ke ukwelatshwa. Kodwa ke njalo ke sithole ukubana ke abantu laba ngabantu ababethunywe kwe ngu-Honorable Garwe ke kathesi ke ama-members ethu asemapholiseni ke ukwenzela ukuthi ke kufanele udaba lolu ngenxa yokubana ke esikutholileyo ke ku-community kubana ke babekhokelwa nguminista weZANU-PF njalo bengama-supporters eZANU-PF bele njongo yokuterroriza lokuhlukumeza ke abalandeli bethu labo bonke abantu jikelele abangalandeli ZANU-PF. Sisiya kukhetha asikhangelelanga ukubana ke kube le-violence, asikhangelelanga ukubana kube labantu abahlukumezwa mayelana le ndaba ke zombusazi. Kufanele ukubana ke i-politics ibe ngokuthi ke ama-policies ithami njani njalo atshiyana njani la abanye. Yikho ke i-contestation yokhetha ayikhona ukusebenzisa ngi-violence.
Ubonela zani kujoni khonokhu ukuhlaselwa kwabantu?
Kuyatshengisa ukubana i-ZANU-PF ayilalo ke i-support ngenxa yokubana angeza ke watsha abantu lokwethusela abantu ke umali le-support emaphandleni. Kuyatshengisela ukubana abantu beZimbabwe bonke emakhaya lasemadolobheni bakhuthele lokhu sebenza nzima ukubana eZimbabwe ke kubeke lo hulumende omutsha, uhulumende onakekela ke izifiso zabantu. Ayikhona ke ukubana kusetshenziswe i-violence lokusetshenziswa ke abantu ukubana bethuselwe. Yikho ke sikhuluma ukubana hayi abantu bethu kufanele ukuthi bebekwazi ukubana sisiya kukhetho kulobuzima ehlangana nabo. Kodwa ke kunjalo uma siyenza indaba ke zombusazwe kuba unzima, kodwa ke kuyatshengisela ulanga selizaphuma. Kusasa kuyavuka kulungile. Kufanele sime siqine njengabantu beZimbabwe kuba neZimbabwe kube lenguquko. Nxa kusiba lenguquko kulungiswe ke ilizwe.
Umnumzana Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende okuthiwa yiso esicele amalunga ebandla leZANU-PF ukuthi bejaye abe-CCC. Amapholisa athi asehlolisisa udaba lolu.
Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libhomba ngamandla eliRussia kule Ukraine. Elebhilitane lithi seliswele eliRussia uba libhombe ngaphi ngoba selisabalele ilizwe lonke. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abakubutho le-Ivory Coast ababotshwa kwele Mali besethethwa amacala ukuzama ukugengqula uhulumende sebebuyele ekhaya. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuthi kuyini okumele kuvuselelwe emasikweni lonyaka.
Into engangijabulisa mfokadube ekuvuseleleni kwamasiko lapha, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle uma singaba namasiko anjengabomkhosi womhlanga. Yabona umkhosi wey'ntombi ma ungathi ukuvuselela kithi laphana ubuyele njengakudala ube khona. Cabanga ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu. Sibuye sibe nomkhosi wokusuka kwabafana, ngoba siyayibona manje intsha yethu manje yabafana babulawa yilo leli gciwane ngoba manje kwafa leli siko lokusokwa. Kanti ukusoka bekusiza kakhulu ukuthini sivikeleke ezifeni ezinjengalezo zokuthi masiyisa yocansini.
Okunye ke baba Sikhosana,
isilo ke mfukadube, isilo kungaba kuhle kakhulu impela masingaba nesilo ngoba isilo sifana nommeli, sifana nodriver, umshayeli oshayela itekisi inabantu ngaphakathi. Ukungabi khona kwesilo nje kuyasilimaza kakhulu thina singabantu bakamthwakazi ngoba ayikho into engahamba kahle masingela silo thina. Ngajabula kakhulu impela uma ukuthi lezi nduna zethu zingaphuma kupolitiki, singaphuma kupolitiki zimele abantu zifayithele impela ukuthi sibe nesilo. Yabona induna zethu uma zingabambana kahle sibe nesilo mfokadube, hayi ungabona sishintsha impela, ungabona sishintsha impela, ungabona kushintsha into yonke iqonda. Ngoba isilo yise sikwazi ukuthi silungise into enjengomkhosi womhlanga, ukusuka kwabafana. Isilo-ke esikwazi ukulungisa yonke le nto leyo. Uma singenaso isilo kunzima ukuthi thina sesifinyelele ukuthi silungise le nto yokuthi sibe nemikhosi efana naleyo.
Gqiba khonapho Mnumzana Sikhosana.
Kungaba kuhle njalo ukuthi ubone nathi sesifana nabo South Africa. Uyabona nje mina ngihlala lapha eThekwini KwaZulu Natal, ngihlala namaZulu. Ngomhla ka 24 September kune holiday elisekhalendeni elamasiko. Elamasiko eliqondana namasiko. Kuyavunulwa mfokadube, kwenziwa yonke imicimbi yonke esintu. Yikho lapho ubona khona ukuthi hayi ezinye izizwe zisenawo amasiko. Uyabona le nto eyenzakala lapha yinto ebisenzakala kithi kudala, kodwa manje sesaba politized thina, isiko salibulala. Sesangenela emasikweni, sangenwa nguhulumeni wabulala amasiko, wafaka ipolitiki phakathi emasikweni. Yikho nje ubona thina into zethu zonke zingaqondi.
Namhlanje sixoxa lo Mnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki bengifuna sikhangele ku-Isaiah chapter ka 9. Sikhangele iverse ka 6 ithi yona, ngoba sizalelwe umntwana, sinikiwe indodana, izanikwa amandla obukhosi, ibizwe ngokuthi umluleki omangalisayo, uNkulunkulu olamandla, ubaba ongela kuphela, inkosi yokuthula. Siyananzelela ukuba lapha uIsaiah wayekhuluma ngokuzalwa kwenkosi uJesu lokubuya kwakhe lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuba uNkulunkulu waba lomlando wokuza lapha emhlabeni ukwenzela ukuthi asindise, ukwenzela ukuthi akhulule umuntu emandleni esono. Umuntu oqala uAdam loEva basebonile, baphuma kuntando kaNkulunkulu, baphuma esigabeni sokuba ngabantwana bakhe, bakhetha ukumhlamukela. Ngakho-ke kwakungela enye indlela uNkulunkulu ayengayibuyiselana layo labantu ngaphandle kokuthi athole umhlatshelo ongelasici. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuba kubaprofethi bonke ababakhona, kumbe ngo-Abraham, kumbe ngo-Elijah, kumbe ngo-Elisha, kumbe ngo-Jeremiah, akula mprofethi owatholakalayo owayengakwanisa ukuba afele izono zabantu ayamukeleke phambi kwaNkulunkulu ngaphandle kwendodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi uThixo yena enguThixo elobuthathu bakhe, enguThixo uBaba, enguThixo omoya engcwele, uThixo lendodana. Siyabona ukuba wakhetha ukuba omunye wabo abuye lapha emhlabeni asisize, abe nguye ozaba ngumhlatshelo ozakhulula wonke umuntu. Into emangalisayo ikuba uNkulunkulu wayelendodana yakhe eyodwa, ayengamanengi amanengi amadodana akhe, uyedwa kuphela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka, wayivumela leyo ndodana ukuba ibuye lapha emhlabeni, ukwenzela ukuthi lo mkhandlu wawusukhona phakathi kwakhe labantu kutholakale indlela yokubuyisela. Ngakho-ke u-Isaya nxa sihlangana laye lapha uyakhuluma ukuba sizalelwe umntwana. UJesu weza phakathi kwethu engumuntu njengathi. Kwakudingakala ukuthi uJesu, indaba wabuye engumuntu, indaba engazange abuye ingilosi, kwakudingakala ukuba uJesu abe ngumuntu ukwenzela ukuthi azwisise ubuthakathaka bethu njengabantu. Siyakwazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona uJesu laye walingwa nguSathane ngazo zonke indlela. Wayeyindodana kaNkulunkulu kodwa wakhetha ukuzohlala lathi abe njengathi. Wadubeka, wabethelwa esiphambanweni, wathwala izono zethu. Khonokhuyana kwenza ukuba kusikhulule esonweni ukuba yilo lalowo omkhethayo, impilo yakhe iyaguquka, azalwe kakutsha abe ngumntwana kaNkulunkulu.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, sibongile abalalela izwi lakho namhlanje ntambama. Ngena phakathi kwenhliziyo zabo Jesu, uzalwe phakathi kwabo, ubaguqule impilo zabo. Baba, kube nokutshintsha, kube nomehluko kunaba abalizwayo leli lizwi namhlanje. Ngiyathandaza ukuba bamamukele, bakwamukele Jesu ube yingxenye yempilo zabo, njalo ube yinkosi nomsindisi wabo. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkungo. Sike sizwe ezabatsha.
Okhulumayo ngusikhwede Ngwenya, la ngithi nje eKezi eSt Joseph's egwini lomfula uSimukhwe. Hayi, thina abantu bakithi siyaphila sibhekana nje nokulwa nobubava la nobusela. Abantu abasintshontshela imfuyo phela, silwa namasela mpela lezi zisuku, abantu basithwalise kanzima basebela imfuyo omini nobusuku. Hayi, imbuzi bayathatha, iy'nkomo ngisho ney'nkukhu bayathatha emakhaya bashiye ilutho. Yile mkhuba esithi asile nayo, siyakha amagroup. Lezi nsuku kunamagroup esiwakhayo ukuthi uma kungabonakala nje umuntu noma abantu beqhuba imfuyo, sazisane ngokuphuthuma nangokushesha, sidingisane futhi ngokuphuthuma nangokushesha. Ngokunjalo silwa nanoma yiphi imikhuba noma imihlola eyenzakalayo, kungathiwa ikuthulwa kwamasola ey'koleni noma ikuthulwa kwamasola ey'bhedlela noma emthonjeni yamanzi. Ile mikhuba esibhekane nayo mpela ngqo. Lezi nsuku ubusela budlangile mntakababa, hayi khona kulukhuni. Kodwa-ke cha, siyazama ngempela ngoba nazo igebengu sesiyibambe kakhulu. Siyababopha mpela abantu abenza imikhuba yokungcola, namasela siyawabopha ubusuku nemini, sinama operations esiwenzayo sihlasele indawo. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi cha, izinga lobusela nobubha liyehle kakhulu. Angibonge mntakababa, kanti nemvula ziyanetha nje kwalamalanganyana amabili amathathu. Cha, asibonge uNkosi ezulwini ukuthi nasemasimini kuhle kanyani, kuhle mpela lezi nsuku akufani.
Ye, kukhona njalo olikwenzayo okokuziphilisa yini khona?
Yebo baba, siyazama ukuthi siyiphilise ngaphandle kokulima, kanti besingenza nokunye. Singabantu abaphila ngakho kufuya, ekuyiphiliseni impela siyafuya la ekufuyeni kulapho esiphila khona. Ekufuyeni labona sikhala kangaka ngamasela ngoba siphila khona la ekufuyeni, mase sifuyile sibe sithengise ngazo lezi inkomo noma kungathiwa zimbuzi phela. Siphila ngazo, sizifuye phinde siyidayise, kanti futhi sizame khona kakhulu ekulimeni. Nasekulimeni lapha noma sibe sishaye zimvula kodwa siphila ngakho kulima. Okwamanje bezinethile impela imvula, cha akufani kuhle nakhona emasimini. Ukuthi uma bezingaphinda ziqhubeka imvula zinethe, cha kusho ukuthi nesivuno besingase sibe ngcono. Angibonge mntana eKehla, angibonge.
Siyabonga kakhulu Sikwede Ngwenya khona ngapho ke eKezi, ungadinwa lokusasa.
Yelo ke. Wezemidlalo, umqeqeshi womdlalo we-volleyball olodumo uVulindlela Moyo uthi ukuphenduka kwemidlalo yezikolo kuzaphathisa iqembu lakhe eleSpartans ukuthi livumbulule abadlali abatsha libuyele njalo libe zintshantshu ngemva kokuba liqhube nzima nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Umoya uthi uvunyelwa ukuba imidlalo yezikolo idlalwe ngemva kweminyaka embalwa ingadlalwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuzanceda iqembu lakhe lona elidinga abadlali abatsha.
Nyakenye iSpartans ayidlalanga kuhle, okubangele khona ukuthi ama-players amaningi asukile eqembini lethu eseyajoyina ama-team abathembisa izinto thina de singalazo. Badlalile kuma-National League, abanye baphumelela bahamba eZambia badlala ku-Zone 6 Club Championship. Thina eSpartans sifisa ukuba sikhole ama-players alesifiso sokudlala i-volleyball, especially ezikolo lezi ezezivunyelwe ukuthi zidlale i-sport ngenkulumeni. Sikhangelele abantwana okugoqela amankazana labafana abengaba leminyaka from as young as 13 going up to 20 years. Fisa ukuthi sibafundise ukudlala ivolleyball ngobula ibulawa ithuthuke.
Omoya ungezelele wathi okunye osekwenza iqembu lakhe labesifazane lingasanqobi njengakudala yikuba abadlali abaningi aqalisa labo iqembu bachiya sebesiya kwenda.
Qala ukuba iSpartans it was 2005 sadlala yaqina kakhulu emankazaneni. Amankazana anqoba iNational League from 2006 up to 2012. Akula mnyaka abakhuthisa ukuthola imedal kuNational League. Sahamba kuZone 6 sathola ibronze, sahamba kuma invitational tournament Swaziland lase Lesotho sabuya nje lokungama medal lezimali. Since 2014 besizama ukudlala but omama njengobazi laba ngomama badecide ukwenda badecide ukuba le mizi yabo, so i-team yamankazana yayehla. Eyabafana idlale kuhle before COVID 2017-2018 bekwesigcine khona siba le silver medal kuZim Open Tournament. Sawini PVA ingadliwanga. It was 2015 up to 2019. Sima imidlalo imiswa yi-COVID. Besithathe championship both ebafaneni nemankazane.
Umoya uthi ezikolo yikho lapho kutholakala khona abadlali bakusasa, njalo ungabi khona kwemidlalo yabasakhulayo sekuphazamise kakhulu inqubela phambili yezemidlalo elizweni.
Umqoka yobuyele esikolo nxa usakha i-foundation yiyo eqakathekileyo. Isikhathi esiningi abantu besebekhangela ama-players alolongwe kudala khohlwa ngalawa aphansi. Ungakhangela abaningi abalolo ngokudala soyekele ukudlala umlumdlalo. That's why usuthola ukuthi kobulawayo ama-clubs asemalutshwane than la kudala. Enye into ebulele kakhulu umdlalo wethu ngama-youth games. Ama-players ebelolongwa kusiyadlalwa ama-youth games behle beqale khonapho ukudlala. From youth games bekhwela besiya phambili bese isikhathi sokudlala ivolleyball. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi nganama-youth games abuyele, ngoba izikolo zonke koBulawayo zabe zikhangele ukuthi abantwana bedlala kuma-youth games. Wonke ama-sporting discipline ungananzelela, even wonke ama-sport asewile koBulawayo because of akusela ama-youth games.
Iqembu leSpartans lisebenzisa indawo kaloliwe e-Relton Sports Club, njalo ngomgqibelo iziphathamandla zeqembu kanye labadlali bebecenta inkundla belungiselela ukuqala ukuzilolonga phambilini kokuqala kwemidlalo yalo nyaka. Omoyo ngumqeqetshi ohamba phambili elizweni laseZimbabwe, njalo useqeqetshe amaqembu amaningi kuminyaka efika phose yamashumi amathathu, njalo lawa ngabalisa leqembu labesifazane elimela ilizwe. Ngiyimele iStreet 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Oliver Lisange njabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.